Vambasogo vaita musangano navamugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodhewu nhasi uyo watora maawa maviri vakazosanganazve navamunangagwa mushure memusangano uyu. Vatori venhavo varambidzwa kupinda paBlue Roof nevasori avo vati musangano wavambasogo navamugabe haunei nevatori venhau. Kunyange hazvo vamunangagwa navambasogo vakaudza vatori venhau nezuro kuti havana zvitsva zvavakaziva mumusangano wavakaita kwemaawa matatu nyanzvi nezvezvematongerwo enyika. Uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira Joe vati zviri pachena kuti vambasogo ndivo vave muyananisi pakati pavamugabe navamunangagwa zvichitevera kubvutirwa masimba kwakaitwa vamugabe navamunangagwa pakapindira masoja munyaya dzezvematongerwo enyika gore rapera muna Mbudzi akamanikidza vamugabe kusiya chigaro.
Zvazvinoratidza ndezvekuti hapana ukama hwakati tsvete tsvete pana vamunangagwa navamugabe. Saka avo vabhasago vanenge vanoshandisa for mediation kuti ukama hwavamugabe navamunangagwa hunge hunovakiridza.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriro wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kana ivo vamugabe Mbune kuti tinzwe pavamirire panyaya iyi. Mushure mekusangana navamugabe, vambasogo avo vanoshamwaridzana navamugabe vaenda zvakare kunosangana navamunangagwa kweawa imwe chete vasati vaoneka kudzokera kunyika kwavo. Vatungamiri vaviri ava vakasangana zvakare nezuro kwemaawa matatu pavanoti vakazeya nyaya dzekusimbaradza kudyidzana pakati peZimbabwe neEquatorial Guinea vachiti havana zvitsva zvavakazeya. Kushanya kwakaita vambasogo kunouyawo mushure mekunge vamunangagwa vakashanyirwa zvakare svondo rino nenhume yemutungamiri weSaharawi Arab Democratic Republic vaBrahim Ghali vaMohamed Salem Olud Salek vanove gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika iyi avo vari kuda kuti nyika yeSaharawi ive nyika yakasununguka. Kunyange hazvo vamugabe vari munhu aitsigira kuti Saharawi isununguke, vaMohamed Salem Olud Salek havana kukwanisa kuonana navamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.